Kunyange azvo vamwe vemabhizimisi vekunze vari kuchema nemutemo uyu. Vamugabe vati mutemo uyu haukanganisi mabhizimisi ekunze uye unotokurudzira vekunze kuti vashande nevatema vemuno.
PPC Zimbabwe has demonstrated what many other companies.
Kambani yePPC Zimbabwe yaita zviri kutadzwa nemakambani akawanda uye yaratidza pachena kuti mutemo weindigenization haukanganisi mabhizimisi ekunze, asi kuti unotochengetedza mabhizimisi aya.
Vamugabe vati kambani iyi, iyo ine zvigayo zvesemende zvitatu muHarare, kuvulawayo neGwanda, yakatoita zvinodiwa nemutemo uyu muna 2012 nekubatsira vanhu vari munharaunda dzainoshandira, pamwe nekupa zvikamu 10 kubva muzana zvekambani kuvashandi vayo.
Government knows with satisfaction that in 2012 PPC
Rumende inofara chose kuti muna 2012 PPC Zimbabwe yakaita zvinodiwa nemutemo weindigenization uyo unoti makambani ekunze anofanira kupa zvikamu 51 kuvatema vemuno.
Vamugabe vati zvinofadza kuti kambani yePPC yakavaka chigayo chemhando yepamusoro muHarare uye kambani iyi yabatsirawo muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro munyika. Semende yakabva kukambani iyi yakashandiswa muzvirongwa zvekuvaka dhamu remutirikwi muzinda weNational Railways kuvulawayo, pamwe nenhandare yendege yeJoshua Ngomo kuvulawayo. Mukuru wekambani iyi muZimbabwe vaKalivone Masiyane vati kambani yavo inofara chose kushandira muZimbabwe uye ine tariro yekuti ichagadzira simende yakawanda ichashandiswa muzvirongwa zvakaita sekuvaka mugwagwa unobva kuBait Bridge uchienda kuChirundu. Vati chigayo chemuHarare icho chichange chichigadzira matani zviuru 950 pagore chichange chichitengesawo simende kunyika dzekunze dzakaita seMozambique Zambia. Zvigayo zvese zvePPC zvinoburitsa miriyoni nezviuru 700 zvesemende pagore, izvo zvinoita kuti ive kambani hombe yesimende munyika. Mamwe makambani anogadzira simende munyika iLafarge iyo iri muHarare, pamwe neSino Cement iri kuGweru. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira wekuNigeria vaAliko Dangote vakapiwa mvumo muna 2015 kuburikidza nekambani yavo yeDangote Cement Zimbabwe yekutanga bhizimisi rekugadzira semende, asi havasati vatanga basa iri. Makurukota akawanda ehurumende anosanganisira gurukota rezvuma Industry vaMike Bima, vamiriri vedzimwe nyika dzakaita seChina vapindawo muchitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.